Chekwata ichi nezuro manheru chakaitirwa mabiko nehurumende chisati chasimuka nemusi wechitatu svondo rinouya. Vatambi nevararidzi vakaunganidzwa ava vanoita ivo makumi masere nevapfumbamwe. Makundano eo Africa Games ari kutanga musi wechishanu musi wa8 kurume achipera musi wa30 kurume. Mutambi weches Jemba Jemusi uyo ari pachinhano chegumi nenhanhatu pasi rese anoti ari kuona menduru yegoridhe chete chete maziso ake.
Makore ese ndozikanwa ndizvemagold medal. Ya, ndozoka negold medal.
Ukuwo mumhanyi wemijaho mipfupi Bradley Makuvire anoti haasi kuvimbisa zvakawandisa asi kufadza ruzhinji rweZimbabwe.
Kutarisira kuwanika mumens final 400 meter hurdles. Helping my fellow countrymen kumhanya 4x400 meter.
Asi mutambi werugby Carlos Matematema anoti ari kufara nekusarudzwa kumirira nyika achiti iye chinangwa chavo sechikwata imenduru yegoridhe chete.
Tinezuka tine gold because we have said that tashanda zvakanyanyisisa.
Zimbabwe iri kushandisa zvekare makundano eall Africa Games aya kugadzirira makwikwi eOlympic Games ayo achaitirwa kuParis, France muna chikumi. Murayiridzi wemutambo wejudo simba rashe mashaya anoti vatambi vake vari kugadzirisa zvakasimba vari kunze kwenyika. Vachitaura nezuro pamabiko ekuonekana nevatambi aya gurukota rezvemitambo muzvare Kirsty Coventry vakati hurumende iri kubata zvachose kubva kumbatya dzemitambo kusvika pekugara. Makundano eall Africa Games akamboitirwa muZimbabwe muna 1995 apo dzinhandare dzaive dzisiri dzakanaka kwete iko zvino apo dzangoti ngondondo nekusabatwa zvakanaka. Makundano eall Africa Games ayo anoitwa mushure makore mana ega ega akapedzisira kuitwa muna Nyamavhuvhu 2019 kuRabat kuMorocco akambosendekwa muna 2023 nekuchirwa kwekuparadzira kwechirwere cheCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.